WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 kukadzi 2022 makacherera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tarino Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo dzerimwe sangano rinomirira vatyairi vemagonyet reUnited Truck Drivers Association dzinoti dziri kurega kuenda kumabasa kuri kuratidza kushungurudzwa kwadziri kuitwa muSouth Africa. Zvimwe zvikoro zvinonzi zvave kumanikidza vana vechikoro kuti vauye nemumbowo wekuti havana chirwere cheCOVID-19 vasati vadzokera kuchikoro. Vagari vekubinga vanoti ngombe dzavo dzave kubatwa nechirwere chelampskin. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vatyairi vemagonyet reUnited Truck Drivers Association rinoti nengo dzaro dziri kuenderera mberi nekusaenda kumabasa senzira yekuratidza kusafara kwavo nekushungurudzwa kwadziri kuitwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa zviri kunyunyuta kuti vabva kure vari kutora mabasa avo. Vatyairi ava vakatanga kusaenda kumabasa kubva nemuvhuro 31 ndira uye vacharamba vasiri kuenda kumabasa kusvika musi wa4 kukadzi. Sachigaro wesangano reUnited Truck Drivers Association vaBernard Ndavambi vanoti vakamanikidzwa kutora danho iri nekuona kuramba vachishungurudzwa nezvizvarwa zveSouth Africa. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vandavambi kuti tinzwe zvizhinji.
Taura tikaona pamwe chete kuti kubva kuna 2016-17 kushungurudzwa nekurohwa zvazvichiwanda, uyewo zvizvarwa zvemuno vanenge vachiitawo basa ravo nekuti munyika mavo asi tinozosvika pakurohwa kwavanhu nekufa nekutotsvirawo murori kutorerwa mapepa ekushandisa mangwana opfuma uchinzi undocumented zvichingodaro. Saka inongori gonzo natsuro kushanda kwachona. Saka ndaona zvanyanya pataida kuitawo tichida kukumbira kune association inonzi ATDF yataida kuti taure navo. Saka vakange vachitaurawo nesu asi havana kusununguka kuti tizosangana tichitaurirani pamwe chete tichida kuona kuti tingaite sei kuti kana vachidawo mabasa avo parege kuurawawo pakurasikirwa neupenyu kwemumwe kana kukurasikirwa nemaparticulars kwemumwe kana kutopiswa kwemumwe. Saka zvakazoramba asi vakarazopedzera vakuti itai zvekurejista. Saka isi takafamba negwara rekurejista zvikatorerwa nguva kusvika gore rakapera raakunopera ndopatakazovarejista tisaassociation iri pamutemo ine mine zvikwa zvayo zvinoshanda nazvo. Ndopatakaona taane voice rekugona kutaura tigona kunzwikawo nehurumende tigonawo kuitawo maactions anoenderana nelabour law yemuno munyika nepasi rose.
Saka mava kukwanisa here kunzwikwa sezvamuri kutaura kuti mave sangano rinokwanisa kunge richitaura richinzwikwa?
Kutaura kwatakaita nevamwe tichizivisawo kuti taana association iko zvino, vazhinji vakagamuchira nomufaro vakati asi zvakanonoka but better late than never. Saka tine mufaro. Vakanzwisisa tikataura navo tikaonesana kuti toita sei isu hatikwanisi kustrike hatifaniri zvekubasa nekuuraya property nekupisa vanhu nekuvaviolate nekumhanya matoitoi zaya. Saka takaona kuti kugara kumba ndokuri best first step yekuratidzira kuti hatina kufara tisiri kufara nekusununguka pamashandiro atiri kuita tiri munyika ino iyi.
Tichitarisa iro danho ramatora rekusaenda kumabasa iri rinoshanda zvakadii?
Pakuva effective pani mafuzi akawanda atina chinangwa chekuti zvive effective zvi affect economy yenyika zvisizvo zvatiri kuita nokuti hatipo kumukira nyika hatina zvakare kuda zvimbo affecta kana hani asaka ngoti hurumende itai zvinhu zviri nani you can do more nokuti takanyorera gore rapera tikanyorera minister of transport and so on tika zvakanaka here kuti tingosechwa murodhi nevanhuwo zvavo vachitora zvemapepa edu mangwana wokumota hatina mapepa uyezve vaitoti mhaisa kana kutirovane kutishedza mazita akasiyana siyana havana kupindura nenguva yataitarisirawo takaenda kumapezi tikanyora kulepa tikanyora zvekuminister of police saka isi takaona taiwa kumboita 2 round maviri matatu chiri mazuva kana tisingakoshi hatikoshisi fine kana kuti nyika ino yava redi kuti inokwanisa kufila mapostions ese akabatwa nemaforeign nationals so be it ndo mukana wataipa kuti kana todzokawo kubasa tireke kuzorohwa hapana redzi nekuti tirohwe
iro sangano renyu rine nhengo ngani vanda vambi
nhengo dzedu dzakawanda zvokuwanda zviya dzinodarika chiuru for now yangotanga mai manje haina ne 3 months asi nenhengo dzodarika chiuru pari zvino ende dzakawanda kudarika chiuru chacho ichocho nhengo dzakawanda chose
sachigaro wesangano reUnited Truck Drivers Association vaBernard Ndabambi vachitaura vari parunhare vari muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe zana nemakumi matanhatu neumwe 161 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevaviri 5352. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu negumi nevaviri 230,012 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvisere zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevana 4,278,394 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nezvinomwe zvine mazana mashanu nevanomwe 3,307,507 ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matanhatu nechimwe nemazana maviri ane makumi mana nevana 61,244 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichakadaro zvimwe zvikoro zvinonzi zvave kumanikidza vana vechikoro kuti vauye nematsamba anoratidza kuti havana chirwere cheCovid-19 kana kuti Covid-19 certificates vasati vatenderwa kutanga chikoro asi izvi zviri kukonzera mutauro wakanyanya munyika kudzanai musengi anotipa nyaya inotevera
mumwe mubereki uyo asina kuda kudomwa nezita akatambira chiziviso chedanho iri kubva kuchikoro chemwana wake nezuro ati anonzwisisa chose kuti danho iri rinogona kubatsira kudzivirira kutekeshera kunogona kuramba kuchiita chirwere cheCovid-19 asi ati izvi zvinodhurira vabereki
pakudiwa imwe mari yekuti titorese vana vaitwe matest and ndiri kutarisa nekuwanda kwakaita maboarding schools muno muzimbabwe kuti matest kids anowanika here anokwana kuti vana vese vange vachiitwa matest vasati vadzokera kuchikoro and nenyaya yeperiod yavapa yekuti 24 hours zvinoreva kuti kumaservice provider kwacho kuchaita pressure and its likely to trigger maprice increases maservice provider kana vaona kuti service yavapa demand vanogona kukwidza maprice avo kuvabereki zvinenge zvakaoma maybe zvaigona kuita nani kana chikoro chiri icho chaigona kudeedza vanhu vacho vanotesta vana vongotestwa vari panzvimbo 1 uye chikoro chichibhadharawo chimwe chikamu kana kuti government yoita iyo testing kuitira kuti maexpenses asanyanye kuwanda
mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rine matanho akatarwa anobudisa pachena kuti ndezvipi zvinofanirwa kuitwa muzvikoro vakati hapana mutemo unomanikidza vadzidzi kuti vave nemagwara anoratidza kuti havana chirwere checovid-19
we do not force our learners to bring covid certificates And we advise all schools that are doing so to abide by the standard operating procedures.
Atimani kids vadzidzi kuti vauye kuzvikoro nema COVID-19 certificates. Uye tiri kukurudzira zvikoro zvese zviri kuita izvi kuti zvitevedzere matano akatarwa ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati hapana zvavange vachikwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari kunze kwenyika pari zvino. Mushure meongororo yakaitwa gore rapera, hurumende yakati vana vane makore 14 zvichikwira vanokwanisa kubaiwa nhomba asi vasingaite zvekumanikidzwa. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum varivo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamusakika vati mitemo iri kugara ichiitwa nehurumende pakudzivirira kupararira kweCOVID-19 ndiyo inofanirwa kutevedzerwa kwete zvimwe zviri kunze kwemitemo iyi.
Pari zvino tine statutory instrument tine matano akaziviswa nemutevedzeri mutungamiri wenyika Vice President Chiwenga. Matano iwawo haasanganisire kumanikidza vana vechikoro kana kuti vana vema college kuti vange vachiproduce a negative COVID-19 certificate kuti vange vachiuya kuchikoro panotanga zvikoro muna February muno. Saka zvikoro zviri kumanikidza vana vechikoro kuti vange vachiuya nema COVID-19 certificates ari valid for 24 hours zvino zvisina kutsigirwa nemutemo wedu pari zvino. Hongu zvikoro kana mabhizinesi makambani vanotenderwa kunge vachitora mamwe matano ari pamusoro pematano atarwa nemutemo. Asi matano iwawo haakwanisi kunge ari ano disadvantage kana kuti anoita kuti vamwe vazosara vazovharirwa panze vange vachitadza kuenda kuchikoro. COVID-19 certificate irinotora mari, havasi vese vana vechikoro vanenge vane mari yekuti vange vachikwanisa kuwana certificate iroro vave kuchikoro.
Dr. Henry Madzorera avakambove gurukota rezveutano vati havaone kumanikidza kuti vana vechikoro vave nehombowo hwekuti havana COVID-19 kuchibatsira. Vati zvakakosha kuti hurumende ione kuti matano agara aripo ekurwisa COVID-19 muzvikoro atevedzerwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Chirwere chengombe chelump skin disease chinonzi chiri kuwanda zvishoma zvishoma mune dzimwe nzvimbo dzekuBinga kuMatabeleland North. Nyanzvi yezvekurima uye vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivaise zvou vanoti hurumende iri kunonoka kubatsira izvo zvichakonzera kuti chirwere ichi chipararire panguva ino yekunaya kwemvura zhinji. Vazvo vanoti vari kukurudzira hurumende kuti ikurumidze kubatsira sezvo mwembe dziri upfumi hwevanhu mumaruwa.
KuBinga kwanetsa chigwere chemombe chiri kubata mombe paganda rayo chatingati isu pada nechirungu skin disease kana kuti lambskin. Ndo chigwere chanetsa kuBinga panguva ino.
Chirwere ichi chinotapurirwanwa sei pakati pemombe?
Chigwere ichi chinotapiwa nenzira yatingati isusu nyore nyore kana mukati menguva ino yatiri kusangana nayo yemvura munowanda vutunga hwatingati isu unyonyo. Utunga hukangorima mombe chete chigwere ichocho chinobva chadouya pangombe iyoyo.
Vazvo chigwere ichi chinoonekwa sei pangombe?
Chigwere ichi chinoonekwa nokubuda misodzi mumaziso kunenge kuchiita mombe kana kubuda yatingati yakaita mvura kana tudziwa mumino yatingati isu nechirungu discharge. Uyezve maronda paganda remombe nekuoma kunoita makumbo makumbo emombe anotozvimba zvekare zvichienderana nemu udlu mumatingati isu maareas anogona kuti tichi kuda yakaita kunge mwandabvu iya kana atingati mbirapi mumalymph nodes. Ende chigwere ichi chinotapurirana zvakango chipa chipa mombe dzichisangana mumafuro imomo dzinotapurirana. Izvozvo zvandataura kana zvobuda pamombe zvodora kuti mombe yakudogwara chinguva chipfupi chinguva chinguvana chipfupi pfupi mombe inogona kutongoonekwa yotoko negwa yoremegwa yobva yadofa.
Ingombe ngani dzapi dzafa nechirwere ichi kuBinga?
Hatina namba yetingati isu kune ngombe dzaverengwa
kunzi dzidzafa
panguva iyo ino yokuna kwemvura bodo
asi zvatingataura ndezvekuti zveshuwa
ngombe dziri kudofa tataura navarimi vakasiyana siyana mnzvimbo dzakasiyana siyana vakataridza ivo kuti zveshuwa ngombe dzavo dziri kufa
chirwere ichi chakanyanya munzvimbo dzipi dzemubinga vazho
mubhuku rasabhuku siyamupa kunjobola nekuyaikamwele zvipfuwo zviri kudofa tikatarira futi kune imwe wadhi inonzi mucheso uko tabata ikokoko vamunguli vakataura ivo kuti muvhillaji inonzi mumacha Macha village iye zvipfuwo zviri kudofa ende zvichifa tichazoziva hedu nhamba nekufamba kwenguva bhare zvipfuwo zviri kufa asi pagore rakapfuura muno mudunhu rematebeleland north makawana zvipfuwo zvaigona kusvika izvo pa400 zvakabatwa nechigwere icho chichi zvichireva izvo kuti chigwere chidoripo choda kuti varimi vachinanzerere nemazvo
Hurumende iri kuitei pamusoro penyaya iyi?
Hurumende pari zvino haisati yawana kuwana ruzivo pamusoro pazvo zvakanyanya kuburikidza nevatariri veDepartment of Veterinary Services. Zvino isu tati sevatariri vevanhu varimi ndo basa redu vadhumeni vatinotungamirira isu vanenge vachibatana varimi nguva zhinji. Atingango peti mavoko tigovhara meso tigoisa zveve dzeri zvitanda zvipfuwo zvevarimi zvichiparara vupfumi hwedu isu hwakaringana nemombe munzvimbo yematebeleland ino saka zvipfuwo zvedu ndofuma yedu ndoupenyu hwedu ndopaneraramo yedu zvingada kuipwa zvose zvinongotarira zvipfuwo saka zvatiita kuti timanye manye tikati isu kana taburitsai hwirori hurumende nayo ichazvihwavo kana yazviwa neimwe nzira ichamanya yondoona kuti vanhu vebhinga vangabatsirikana sei kuti zvipfuwo zvavo zvisatsakatikana kuda kwechigwere ichochi
ehe hurumende ingabatsira zvayo vazhou asi munotiiko varimi chii chavangaita kuchengetedza utano hwengombe dzavo kubva kuchirwere ichi
vadhumeni vedu variko kugiraundi uko vanotarira nezvezvipfuwo vanogona kuvabatsira because pane mishonga inenge ichingodiwa inoita kuti utachiwana aibwo huhu hwatingati isu bhakitiriya iyoyi idzikire kana kuti ipere vanogona varimi vedu kutenga yatinoti isu seprocurement seprocurement inobatsirawo futi vanogona futi kutozosanganisa kana nepenicillin zvinobatsira izvo kuti zvidzikisire chigwere ichochi ingori bhakitiriya inenge yangotenderera ikangosvikava panenge pari mwana wekutunga
avo vange vari nyanzvi yezvekurima uye vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivai sezhou vari parunhare kubhulawayo nestudio 7 tabata mukuru weveterinary services mudunhu rematebeleland north Dr. Pollex Moyo vakatiudza kuti chavangangotiudza pari zvino ndechekuti hapasati pava nengombe zhinji dzafa nechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Today, sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoyambira kuti uwandu hwevanofa neCOVID-19 huchakwira zvakadzama munzvimbo zhinji pasi pano sezvo vanhu mamiriyoni makumi mapfumbamwe 90 million vakabatwa nemhando yeOmicron kubva muna zvita gore rapera Herald rinoti mvura yedutu mpengo ana yakaeredza vanhu gumi kumukumbura asi hazvisati zvazivikanwa kana vari zvizvarwa zveZimbabwe kana Mozambique yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
magadi vatetenuri vese vestudio 7 ana jonga kandimire nevateereri vose vestudio 7 ina undri pano pasere sabar kupita apa Cape Town do ikwa Samson kenzi papa Tekungo tivanweze, tukukurizirwanweze, ipamayelo ipapo, karema, kabira pamayelo ipapo, upatili kuda ipapo, kapinda hake mkomana, kawana monzora, zawezo, nana kupe, yezawe, mkomana ngati ndeche.
Magadi yenyu mkoma Blessing Zulu, mkoma Jonga, unoita kanjo, kakanje, yesha, hari kuti unoda kuti afamba ina vachidiki. Achipinda maofisi anatenda ibiti ai zuwa rasika achitika ndoda kutaridza pavanhu pavakafira nyika pakafira nyika ndepachiyadzwa pavakaba 15 billion apo ngaainde pabetbridge avone kuti vari kuba zvakadii chiyadzwa vari kuba diamond maminerals yese ngaainde kunana reita rushwaya dzakawanda magoridhe maminerals vangai ndo vanofanga kuvataridza vanhu kuti ndo vakauraya nyika asiyane nevanhu vari kuda kugadzirisa nyika chasi jano banacho nene vanhu ava ndechekuti vari kudzivirira kuti ivo vasazoba vari kuda kuvhikira kubakwa vari kuita zvinhu zvivanikwa zvenyika pasi navo.
Hallo pa Studio 7 vashamarari vese vepa Studio 7 munofara here zita munotaura naReal Dube muSouth Africa muLouis Trichard munobva kuChipinge kuZimbabwe. Vachamisa nyika ndenyu torai mafans ngatiende kundovhota titore nyika yedu vachamisa vatori gore ndera vachamisa ratenderwa namusiki zvinoda zeki zvinoda vamwe maopposition party zvinoda vamwe vakazenga vachamisa vari kuzotonga iko zvino gore rirawo nderawo vachamisa mapiwa mukana wekutonga nyika iyo chitongai sasanyepera vanhu zvinoitwa nemapato akaita sezanu pf tichiudzwa kuzi nguva yemavhoti yega yega kumanika land vanonge vachingozi tipei mazita anyu nezvitupa toda kukupai minda toda kuzokupai mapegi esimbi tanga vavhoteswa nhema nyika iyo vachamisa gadzirisai mvana Zimbabwe yamvana famba tione mudhara chamisa triple c munhu wese.
Makadi apo pa Studio 7 apo vanamukoma Wande, vanamukoma Zulu, vanamukoma Jonga. Pana baba vanga vachitaura nezvenyaya yekuti uyu Mashakada ari kuti ma MPs ECCC akahwina tinogona kuma recola zvakare sezvo vasina kudinounsa membership yavo ku MDC Alliance achiti vanoda clarification kubva kuna vanhu vakafanana namagaisa malawyers. Ini sokuona kwangu common sense dzinongoratidza kuti hapana zvakadaro zvinoitika nokuti kana munhu wanga uri mushandi pabasa wakanyorerwa tsamba na human resource achiti basa rako hapachina pano vakakubudisa basa wakaenda hazvisisiri necessary kuti wewe nyakubudiswa basa unyore tsamba zvakare kukambani kuti ndakubuda basa nokuti tsamba yekudismissiwa unonga wakatopiwa maoko wakatoibata kuti wabudiswa basa ndo zvakaitwa naMonzura and akanyora tsamba yekuti mamembers aya tavafaya havasisiko kubato saka these was no need yokuti mamembers yayo anyore futi zvitsamba kuna Monzura kuti hatisiko kupati tabuda. Common sense inongoradza pachena kuti hakuna zvakadaro zvinoitika kungoda kuisa confusion chete muvanhu kuitwa naMashakadawo hakuna zvakadaro zvinoitika tinoitwa munandi kuchiredzi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai matsu enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimboendai kuCameroon tione kuti mitambo yeAfrica Cup of Nations yakamira sei. Mumutambo wesemifinal wakatambwa neZulu chitatu, Senegal yakakunda Burkina Faso nezvigodzwa 3-1. Umwe mutambo wechipiri wesemifinal uchatambwa nhasi China pakati peCameroon neEgypt. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muzinda webazi rezvekudzivirirwa kweAmerica wePentagon nezuro wakazivisa kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati America ichatumira mauto ayo anoita zvuru zvitatu kunyika dzinosanganisa Poland, Germany ne Romania, apo Russia iri kuendera mberi nekuunganidza mauto ayo kumiganhu yayo ne Ukraine. Nyanzvi munezve matongero enyika vaFrank Guni vanoti havatarisiri kuti zvose izvi zviri kuitwa neAmerica neRussia zvichasvika pakurwisana, vachiti uku kungoedzana kwekuona kuti ndiani achatanga kudzokera shure.
Hatinangoti nyaya iri pakati peRussia, Ukraine neAmerica kana kuti neNATO inyaya yakakora muto. Kuedzana masimba kwenyika hombe, vakuru vanowanzo kuti panorwa mikono panorwa nzou. Sora ndo rinonyanyo kwara. Tiri kuona yavanoti muchirungu force posture iri kuitwa neRussia. Mukaona Russia iri kushandisa ungwaru wekuti masoja ayo ari kuunganidza ndege nemotikari nezvombo zvehondo zviri kudire nyika yayo kuRussia. Saka NATO neAmerica havangagone kuti musadaro iyo vari munyika mavo. Asi tiri kuonawo zvakare kuti Russia iri kuona sekuti sangano reNATO unovambatanidzwa wenyika dzekumavirira dzinoti kana imwe yadzo ikarwisa, tikarwiswa kana ikadenwa, vanoita makutsi vobatsirana. Tinoona sekuti Russia iri kuona sekuti NATO yakubuda muzvibvumirano zvavakaita pakapera Soviet Union kuchiumbwa nyika ichai Russia, zvinosanganisira kuti paifana kuva nemukaha mukuru pakati penyika dziri mubato reNATO naiyo Russia kuitira kuti vashaisa zvombo zvinoparadza zvakakurisa kana kuti maweapons of mass destruction pedyo nepedyo, zvinokonzera kuti kana pakatikatsaona kana kuti pakatikahondo pasafa vanhu vakawanda. Saka tinoonaso kuti force posturing ndingada kututsira ndichiti force posturing tiri kukanganiswa zvakare, nokuti manzwawo America ichiti yakutumirawo mauto anondobatsira kumira neNATO ikoko. Ukuone rutivi Russia iri kuratidzawo kuti ine simba rokushandisawo masimba mamwe chete, nokuti yaendesawo ndege dzayo nemotikari nezvombo zvehondo kunyika iri padhuzedhuze neUkraine inonzi Belarus. Tichiendawo kuLatin America, Russia yakaanaudza kana kuti yakashambadza kuti yamutsiridza ushamwari hwayo kunyaya hwehondo nezvombo nenyika dzinoti Cuba, Venezuela neNicaragua. Russia yakuti ichaendesa zvombo ikoko, zvinoreva kuti pakuda kuti varume vagare pasi vataurirane pasina kushandisa zvekutyisidzirana.
Kuiyo Ukraine ine basa zvakadini kunyika mbiri idzi?
Ukraine inyika yakakosha zvikuru kwazvo, nekuti tikatarisa nyika dziri mubato reNATO nekune Russia, Ukraine ndiyo inonzi buffer zone, ndo nyika iri pakati padzo inoraudza kuti Russia nerimwe divi uku kwoitawo nyika dzekuNATO dziri muEurope. NATO munova ndimo mune Americawo zvakare. Saka mukaha wanda ndiri kutaura wayo kuti panofanira kunge paine mukana wakareba pakati peUkraine neRussia, zvinobatsira kuti Russia isafira kana kuti isafunge kuti zvombo zveNATO zvehondo zvanyanyisa kuswenyera pedyo nemuganhu wayo, zvinoita kuti kana nyika dzikaburana NATO inokwanisa kukurumidza kupinda muRussia. Ukuwo kana makatarisa kuNATO vari kushandisawo inyaya yedemokrasi kuti vanhu vemuUkraine vanofanira kunge vaine kodzero yekusarudza kuti vanoda divi ripi, vanoda kuenda kudivi rekuRussia here kana kuti vanoda kuenda kudivi reNATO, zvichibva nekuti ivo pachavo vanofanira kuzvionera senyika kuti vanoda kuenda kupi. Asi handizvo zvakabvumirwana pakapera nyika yeUnion of Soviet Socialist Republic kana Soviet Union pachizozvarwa Russia. Vakanga vabvumirana kuti panofanira kunge paine mukaha iyoyo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzerimwe sangano rinomirira vatyairi vemagonyeti reUnited Truck Drivers Association dzinoti dziri kurega kuenda kumabasa kuri kuratidzira kushungurudzwa kwadziri kuitwa muSouth Africa. Zvimwe zvikoro zvinonzi zvave kumanikidza vana vechikoro kuchivauye ni umpo uwe hukuti avana chirwere che COVID-19 vasati vazokera kuchikoro. Wagari wa kubinga vanoti ngombe zavo zave kubatwa ne chirwere che lump skin. Tashika kumagumo echirongwa chedu cha nasi iva inesu zakare manero anasi apo tichukupaenze jimwe nao. Ini njini tanono kawande ndiri Washington DC ndichiti moshela zakanaka.